Hurumende yazivisa kuti vadzidzi vose vanosvika mazana matatu pamwe nevadzidzisi vavo vambovharirwa muchikoro ichi uye zvidzidzo zvambomiswa uye hapana munhu anobuda kana kupinda kuitira kuti chirwere chisapararire. Mukuru mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Amedas Shamu vaudza vatori venhau kuti hurumende yaisa chirongwa chekuti vakabatwa nechirwere vambogariswa kwavo voga uye vasati vavhenekwa vagare kwavo pachikoro apa vasingabudikwe mazuva 14 kuitira kuti chirwere ichi chisapararira.
Zvino tipa Gondof Teachers College taideclare kuti yava quarantine center ichange ine mastudents. Iko zvino hatisi kubvumira vashanyi kuti vauye kuGondof, hatisi kubvumirazve vanogaramo kuti vabude kuinda kunze. Tawedzera staff yedu imomo mucollege ichange ichiita izvozvo kudisinfecta. Mava nemaisolation center taita maviri okuti imwe inenge ine varume imwe inenge ine vakadzi. Malecture ese tati for now achasuspendwa kusvika situation yava normal. Saka iko zvino tiri pakati pokuti tirambe tichingotesta zvikuru staff kuti tione kuti vamwe vacho vachange vakamira sei, nokuti vazhinji mastudents hatanga tangotesta tatisatatestastaa.
Mudzidzi anofungirwa kuti ndiye akauya nechirwere ichi uye asina nhoroondo yekushanya aiswa muchipatara cherujeko mudhorobha remasvingo umo ari kurapwa uye anonzi mamiriro ake akanaka. Dr. Samuvati, kuongororwa kwevakasara ava kwanonoka kutanga nhasi nekudaro kuchapera manheru vozobudisa kuti huwandu hwevabatwa hwave papi.
Munhu wekutanga watoti the index case ndiye andiri kutaura kuti akatestiwa a few days ago iye akauya with the symptoms and they are admitted kurujeko currently. So as part of our plan we are going to send assessments for Harare virologic lab so that they can do a further analysis to confirm which variant we are dealing with. So at the present moment we don't know which variant we are dealing with.
Gurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vati vanhu vasatye kuti dunhu richaiswa pachirongwa chelockdown vachiti chirwere ichi chichabatwa zvakanaka kusvika chapera pachikoro ichi sezvo dunhu rese rakagadzirira zvakakwana.
Kuinda palockdown hunge national task force yaona zvakakodzera kuti tinge tichiinda paprovincial lockdown, asi pari zvino nepatiri papa kuti takwanisa ku we are still on progress kuidentify kuti vanhu vabatiwa nechirwere chivangani uye varongori within the campus yeGondorofu here kana kuti kwadiwa nevamwe vakabuda vakaenda kunzvimbo dzakawanda wanda.
Vati hurumende ichapinda mumaruwa ari pedyo nechikoro ichi akaita seSipambi nechirasa ichiongorora vagari vanogona kunge vakasangana nevadzidzi vakabatwa nechirwere ichi. Vati nharaunda dziri pedyo nechikoro ichi dzichafiritwa uye vanhu vachabayiwa nhumba munzvimbo idzi. Dr. Shamu akurudzira vanhu kuti vasabatira hana mumaoko sezvo hurumende yawedzera vana mukoti nanachiremba pachipatara cheBendorf ichi chiri pasi pekereke yeRoman Catholic. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere chedenda iri munyika uye vanhu zana negumi nevatatu kusanganisira vepaBondofi vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru 30 nezvisere nemazana masere ane gumi nepfumbamwe 38,819. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe 1,589. Vanhu zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevanomwe 3,987 vakabayiwa nhomba yekutanga munyika nezuro, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru 643,531. Zimbabwe inoti ino urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 million kana kuti zvikamu 60% kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.